Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 9, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana richinyoresa vavhoti. Vamwe vanhu vakawanda vanoti havasati vanyoresa uye havana ruzivo pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana richinyoresa vavhoti, kunyange hazvo mahofisi avo anenge achinyoresa vanhu sezvaagara achingoita mazuva ose. Amai makarau vasimbaradzawo kuti zvitupa zvose kusanganisira zvebepa zvinokwanisa kushandiswa. Mangwana ZEC inenge yaparurawo nzvimbo yekuti vanhu vachairunhare vachibvunza mibvunzo kana kuti command center pamuzinda wayo muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi nezveurongwa hwamangwana, tabata amai makarau.
Hongu, ndoda kutsinira kuti mishina yedu yese hongu yamo munyika. Mishina yedu yese yakaendeswa kumatunhu ese, andikati kumaprovinces ese. Mishina yedu yako kumacenters atiri kuvhuraiwo mangwana. Neavo vachashandisa mishina yedu makit operators vamunzvimbo vangomirira kuti vanhu veZimbabwe mangwana kuseni tichitanga nenguva dza8 vange vachienda kunonyoresa kuti vave vavhoti. Tinokumbira kuti avo vanenge vachienda kunzvimbo dzese idzodzo dzatakataura, nzvimbo dzakabuda mumanewspaper nenzvimbo dzatakataurira mapolitical parties, nzvimbo dzatakataurira vakuru vemachechi nenzvimbo dzatakataurira maCSOs, vanenge vachienda ikoko kunonyoresa ngavatakure chitupa chavainacho. Chingadai chiri cherata, chingadai chiri chebepa, chingadai chiri cheplastic. Kana vasina zvese izvo vanotakura valid passport yavo, vasaende nemadrivers license chete. Vasati vatakure zvitupa zvavo, votakura nerimwe gwaro rinorakidza kuti vanogara papi yatiri kuti proof of residence here. Kana vasina gwaro iroro ringadai riri tambe yemagetsi, ingadai iri envelope yakabva kumadepartmental stores ichivaudza kuti vane chikwereti ikoko, ringadai riri kadhi rekuhospital, ringadai riri kadhi rekudhibhi zvaro, ngavachitakura affidavit yakatosainwa kare naCommissioner of Oaths kuti vakurumidze kunge vachinyoreswa sevavhoti. Vakanga vaine mapepa ese iwayo andataura, hazvifanirwe kuvatorera nguva inodarika 5 minutes kuti varegistre.
Saka zvinoreva kuti imangwana kunenge kwavhurwa nzvimbo dzakati wandeika dzekuti vanhu vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota.
Hongu, vanhu ngavaende vanonyoresa pamacenta ari pedyo navo. Kana zvichivaitira nyore kuti vaende pamacenta atanga takaisa kare i63, ngavarambe vachienda ikoko. Asi veruzhinji tinovakurudzira kuti ngavachinyoresa pamacenta zvataisa ari padhuze navo, ari mumaruva mavo.
Mubvunzo wekupedzisira, vanenge vaine zvichemo vanoenda kupi?
Vanokwanisa kuenda pawebsite yedu. Tinokuvakurudzira kuti ngavaende pawebsite yedu vanoona zviripo zvinovadzidzisa kuti macenta ari kushanda ndeapi, anovhurwa nguvai, akaiswa munzvimbo dzipi nedzipi. Asi avo vanenge vachine mibvunzo yavanoda kubvunza, tineya tinoti call center necommand center zvinenge zviri pano pahead office kere iri nguva ipi zvayo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Zvakadaro, apo chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chave kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kutanga mangwana, vamwe vanhu vakawanda vanoti havasati vanyoresa uye havana ruzivo pamusoro pechirongwa ichi. Mutorwedwe nau, taura ishava, anutipanya inotevera.
Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati havasati vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nekuda kwekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Mumwe wevanhu ava ndomumwe murume angozvidoma nezita rekuti Tasia uyo ati haazi kuziva nezvekuendeswa kwechirongwa ichi kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kutanga mangwana.
Isu hasati taregista uyezve kusaregista kwedu ndekuti hasati taziva kuti vanhu vari kuregistra kupi, mapolling station ari kuregistwa ndeapi hasati tatombomawana. Saka kuti tiregistra hasati taregista ndozvatakatomirira kuti tizive kuti mapolling stations ari kuiswa kupi, vanhu vari kutanga riini kuregistra, uyezve programu iri kuitwa iyi hasati tatomboinzwa nezvayo kuti iri kuitwa kupi, zviri kufamba sei kuti zviitwe hasati tatomboziva.
Mumwe zvemugari vaRobson Murambiwa vati vaida kunyoresa vakaenda kunobvunza nezvechirongwa ichi pachikoro chiri pedyo nekwavanogara asi havana kuwana rubatsiro.
Ndirikutoda kuvhota, saka pandakaenda kunoregistra kuchikoro chiri pedyo nepandinogara ndakasvika zvikanzi hatisi kuregistra, naivo vaisatozivawo kuti kuregistra kupi. Saka ndirikutotsvaka kuti mbula wayo tiri kufanirwa kuregistra kupi kwacho kuitira kuti tinoregistra. Tiri kungonzwa kuti hanzi kune blitz iri kuitiwa uye they are stepping up ima registration process, but asata tombo nyatsowa neinformation yakakwana.
Vamwewo vataura neStudio 7 varatidzawo kuti havazi kuziva kuti vanhu vose vabvezera munyika kunyange vakambovhota musarudzo dzapfuura vanofanirwa kunyoresa patsva kuti vagokwanisa kuvhota sezvo kuchave negwaro idzva revanhu vanenge vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kana kuti voters roll. Mumwe mugari angozvidedza nezita rekuti Nomsa ndomumwe ati ange achifunga kuti hazvina basa kuti anyorese sezvo akambovhota musarudzo dzapfuura.
Hanhanisani ndanyoresa hangu kuvhota because last time ndakangovhota but I just thought kuti pamwe tongoshandisa zvekudhara zvese.
Vanyasha Moyo ndemumwewo wevabvuma kuti havana zvakawanda zvavari kuziva pamusoro pechirongwa chekunyoresa nenzira yebiometric voter registration uye vati havasati vanyoresa nekuti vanoona pachine nguva yakareba yekuti vakwanise kuita izvi.
Hanisati ndanisati ndanyatsozvitsvakisisa kuti zvavamira sei. Ndaichingoverenga kuti since zviri ichi next year ndichaenda ipapo unana January February ipapo.
Mumwe zvemugari uyo angozvidoma nezita rekuti Kudzai ati kunyange ake akambovhota mune dzimwe sarudzo dzapfuura haaone chikonzero chekuti anyorese kuvhota nekuti haana chaanoona chazvinobatsira. Ati kunyange hazvo kunyoresa vanhu kuri kuitwa nenzira itsva iyo inonzi inogona kubatsira kuti kubiridzira musarudzo kuderere haafunge kuti kuvhota kwake kungachinja mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi.
Kuregistra kuvhota ndaimboregistra but as for now handisina that thing in me yekuti ndiregistre, handisi kuona anything ichiri kumbochinja muno. Saka inini hangu kwandiri ndakazvimirira hazvisi kundimakira sense kuti ndirambe ndichivhota ndiswera ndichitsva nezuva for nothing.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega vaadmire kudita vati zviri pachena kuti veruzhinji havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota vachitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanofanirwa kuita zvose zvavanogona kuti vashambadze chirongwa ichi. VEZEC vari kusimudzira chirongwa chekunyoresa vanhu kutanga mangwana mushure mekunge vaona michina zviuru zvitatu yekunyoresa vanhu. Chirongwa chekunyoresa vanhu chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi wapera muHarare. Kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota unofanirwa kuve uri chizvarwa chemuZimbabwe chine makore 16 kana kupfuura uye unofanirwa kuve nechitupa cherata kana cheplastic chine mufananidzo wechiso chako kanawo gwaro rekufambisa richiri kushanda. Rezinesi yekutyaira motikari haikwanise kushandiswa pakunyoreswa kuvhota. Munhu unozodawo gwaro rinoratidza paunogara ingave tsamba yemvura iri muzita rako kana gwaro raunonyora rosainwa naCommissioner of Oaths sabhuku kana mumwe munhu akadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Tauraishava.
Zvichakadaro mapato anopikisa pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara kuti vanhu vakawanda vane vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika vachatadza kuvhota musarudzo dzegore rinouya sezvo vamwe veZimbabwe Electoral Commission vanonzi vari kuramba kunyoresa vanhu vane zvitupa zvakanzi alien. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vanhu vane vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika kana kuti maaliens vanonzi vari kutadza kupiwa zvitupa pasi pechirongwa chekupa vanhu zvitupa mahara, vachinzi vatange vapiwa magwaro nebazi rezvemukati menyika. Izvi zvakaita kuti senator weMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai amai Teresa Makone vabvunze mutevedzeri webazi rezvemukati menyika vaobhedhingwa Mugoni mudare senate kuti sei izvi zviri kuitika apo chirongwa chekunyoresa vavhoti chiri kutanga munzvimbo zhinji munyika mangwana. Amai Makone vanoti chinorwadza ndechekuti vamwe vavanhu ava vakaberekerwa muZimbabwe asi vari kunzi mabva kure. Vanhu ava vakaenda kumuzinda yenyika kunonzi ndo kunobva vabereki vavo kana madziteteguru avo, vanoudzwa kuti havabvi kunyika idzodzo, izvo zvinoita kuti vasare vasina kwavanobva. Amai Makone vanoti izvi zvichaita kuti vakawanda vavo vatadze kuvhota. Asi vamuguni vakati vanhu ava vakwanisi kuwana zvitupa pasi pechirongwa chekupa vanhu zvitupa mahara. Vamuguni vakati vanhu ava vanofanira kuenda kumahofisi aregistrar general kuti vanopiwa magwaro anodiwa kuti vapiwe zvitupa zvemuno. Asi munyori anoona nezvesarudzo mudunhu reHarare MDCT vaIslam Samadosi vanoti vanhu vese vakazvarirwa munyika muno vane kodzero yekupiwa zvitupa pasi pebumbiro remutemo wenyika. VaSamadosi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemahofisi aregistrar general vatobaya mudede uye vave kuronga kuenda kumatare.
But chinonetsa ndechekuti kana iri taxation yaanotorerwa vanhu vanongotora vasingatarisi kuti akazvarwa kupi, but when it comes to exercising universal suffrage kunova kuvhota ndopaanonge akudini akubvunzwa kunzi uri mutorwa, asi zvimwe zvose izvi anotenderwa. Saka tiri kukurudzira zvikuru kwazvo ibazi rekwa registrar general kuti ringoita zviri pabumbiro romutemo rokuti chii munhu awane chitupa zvoitwa regularized. Saka tiri kutarisira kuti tichatora a class action sekutaurwa kwazvinoitwa nemagweta dzati zvinhu zvinodini zvinofamba zvakanaka nokuti vamudede vari kuzvidza mutemo.
VaSamadosi vati dambudziko remaalliance rakanyanya mumisha inogara vazhinji yakaita Sembare, Highfields nemabvuku. Vati nhasi chaiko vatora mazita evanhu mazana maviri evanhu vanoda kubatsirwa kuwana zvitupa zvemuno mumusha weEpworth. Mutauri weUnited Citizens Alliance vaDavis Mukushwa vanoti vanotsigira danho rekukwidza nyaya iyi kumatare.
Tiri kutaura zvakare neveofisi yekwa registrar kuti vanhu vese ivavo vane matambudziko akaita semaalliance vawaniswe mukana wekukwanisa kuwana zvikwanisiro zvavo pachena sezviri kungoita zvizvarwa zvese zveZimbabwe. Tinoimba kuti mutemo uno unopa zvakakodzera kumunhu wose. Bumbiro reZimbabwe reconstitution rinopa mvumo yakakodzera yakaenzirana kuvanhu vose vangave vari maalliance vangava vakazvarwa muno muZimbabwe.
Vamukushwa vanoti hazvina kunaka kuti hurumende irambe ichiita rusarura sezvo vazhinji vevanhu vari kunzi maaliens ava vakazvarirwa muZimbabwe. Mumashoko avakaburitsa muna Chikunguru, mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission amai Constance Chigwamba vakati ani nani ane mubereki kana vabereki vakazvarirwa munyika dzemusadik vanokwanisa kuvhota musarudzo dzemuno, asi vakati kana pane akadai ane chitupa chakanzi alien anofanira kuenda kumahofisi ekwaregistrar general kunogadzirisa chitupa kuti akwanise kunyoresa kuvhota. Amai Chigwamba vakati basa rezek nderekunyoresa vanhu kuvhota nekuvhotesa, kwete kupa vanhu zvitupa kana magwaro anoratidza kuti vakazvarirwa kupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Magateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusawirirana kuAmerica nenyika yeTurkey kuri kuenderera mberi mushure mekunge Turkey yati yave kuzorambidza zvizvarwa zveAmerica kupinda munyika yavo sezvakaitwawo neAmerica kuzvizvarwa zvenyika iyi. Kupopotedzana uku kwakatanga svondo rapera mushure mekusungwa kwakaitwa Metin Tupes uyo aishanda mahofisi evamiriri veAmerica muTurkey. Vanhu vemuLiberia vachavhota nemusi wechipiri kusarudza chatora chigaro chemutungamiri wenyika amai Ellen Sirleaf Johnson avo vari kuzorega basa. Vanhu vanosvika makumi maviri vakanyoresa kukwikwidzana musarudzo idzi kusanganisirawo mutevedzeri wamai Sirleaf vaGeorge Weah avo vaimbotamba nhabvu vakaita mukurumbira pasi rose. Dambudziko reguramba kushanda kwemimwe mishonga inouraya utachiwana kuvanhu mhuka nezvirimwa rekuramba richikura munyika, izvo zvakaita kuti Zimbabwe itore matano ekuti idzivirire dambudziko iri. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wegurukota anoona nezveutano vaAdrian Musiwa vanoti tsvagiridzo yakaitwa yakabudisa pachena kuti pave nedambudziko rekusarapika kwehumwe utachiona nemishonga inoshandiswa, izvo zvava kupa kuti hurumende itore mamwe matano.
Utachiona hunokonzera zvirwere hune mishonga yakatanga takadevelopa over many years watanga tichirapa nayo. Saka zvataona ndezvekuti mimwe mishonga yacho haichashandi pautachiona humwe chete hwatatisenzisa ihwohwo. Saka taona kuti kwakonza pane resistance nekuti mushonga waimbouraya utachiona humwe chete iwoyo hauchashandi.
Vamusiwa vanoti zvimwe zvezvirwere zvave kunetsa kurapa zvinosanganisira vari kurarama neHIV and AIDS, malaria, tuberculosis nezvirwere zvepabonde. Vamusiwa vanoti hurumende yakaona zvakakodzera kubatanidza mapazi anoona nezveutano, nharaunda nezvirimwa kuti vashande pamwe chete mukugadzirisa dambudziko iri.
Takaona kuti pane resistance even kumadrugs ede atopa maARVs for HIV, emalaria, ATB, ezvirwere zvepabonde. Saka ndobva taona ndobva tabatanidza committee dziri nhatu, yeenvironment, yokuhealth neyokuagriculture, nokuti mishonga yatinosenzesa mukurapa vanhu ndiyo imwe yacho inoshandiswa mukurapa mombe. Saka maprotocols achona akasateedzerwa nomazvo zvinokonzera kuti utachiona hukonzere resistance.
Mumwe mukuru mubazi rezvekurima Dr. Unesu Shewekunze Obatulu vanoti mumwe mishonga iri kushandiswa kuzvipfuwo nezvirimwa zvisiri mugwara haisi kushanda nemazvo. Vanotiwo kusashanda kwemishonga iyi kunoitawo kuti vanhu vazobatwe nezvirwere zvinenge zviine mhuka idzi kuburikidza nekudya nyama kana mukaka wemhuka ine chirwere ichi.
Imwe mishonga yatiri kuisa muzvipfuyo yaakuzosvika ichinobatana nekurwara kwevanhu kusingagonowo kurapika nekuti utachiona unenge watinenge tichiedza kurapa hauchadairi mishonga. Rinenge ratoo dambudziko haikona chete kuzvipfuyo asi kuvanhu vari kudyawo, vari kudya mikaka, vari kudya nyama dzatiri kukohwa kuzvipfuyo. Kana zvadaro radambudziko muvanhu iro richibva kuzvipfuyo, ndo maonero atiri kuita. Saka urongwa uhu huri kutibatanidza vekuhealth nevekuenvironment nesuisu vana chiremba vezvipfuyo kuti titarise matambudziko yatese, ndokuti mishonga iyi zvayakaita inenge yakagadzirwa nenzira dzakafanana asi kuti dzinorongwa kuti uyu ndewo vanhu, unyorwa ndewo vanhu, umwe ndewezvipfuyo, unyorwa ndewezvipfuyo.
Amai Ushewokunze Obatulu vanoti varimi vari kungopiwa mishonga inorapa zvikwekwe pasina kutariswa nana chiremba vezvipfuwo zvakakwana. Kunyange hazvo mishonga yemaantibiotic ichitarisirwa kupiwa mushure mekunyorerwa zvekutenga nachiremba, vanhu vari kuwana mishonga iyi nenzira dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makurukota anoona nezveupfumi munyika dzinoti Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania neZimbabwe ari kumusangano muguta reWashington DC muno muAmerica wekuzeya nzira itsva dzekuvandudza upfumi hwenyika dzavo. Musangano wezuva rimwe chete uyu wakarongwa nesangano reMicroeconomic and Financial Management Institute of East and Southern Africa kana kuti MEFMI. Zimbabwe yakamirirwa kumusangano uyu negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa. Mutoro wedu nhau Marvelous Mhlanganya uye ari kumusangano uyu. Marvelous, wakadi?
Aiwa, ndiriwadi, wakadi, blessing.
Aiwa, ini ndira nani? Ungatudze kuti musangano uyu uri kufamba sei?
Aiwa, musangano uri kufamba zvakanaka chose. Pamusangano apo pana vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvemari, uyezve ndichatongobva kutaura navo. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavaona pamusangano uyu, asi panga tifanira kupindwa zvenhava mangunjwa governor we resisting asi tiri kunzwa kuti vauno muwashington nhasi asi havana kukwanisa kunge vari pamusangano wanhasi sezvo vasvika makuseni anhasi. Misangano iyi inowanzoitwa kumiteto yemisangano mikuru yeIMF neworld bank sekuziva kwauri kuita blessing nhasi iyi zororo imo muno muamerica, saka misangano iyi nhasi hakuna. Saka nhasi kune musangano iwouno wemesi.
Saka vachinamasa vari kuti kudii nemusangano uyu ungabatsirawo sei Zimbabwe?
Vachinamasa vati ivo chanyanyo vabata presentation kana kuti bepa ratorwa nemumwe murume chief executive officer wemovement capital limited Eric Guchard. Vanga vari kutaura ivo nekukosha kwakaita diaspora kana kuti vana vanobva munyika vaakugara kunze kwenyika, kuti ivo kambani yavo iri kushandisa mari dzinobva kune vana vanobva kunyika dziri kunze kwenyika vachiiranosiwe nyika dzakasiyana siyana. Saka vachinamasa vachitaura pakuvharwa kwaitwa musangano uyu vanga vari kuti izvo zvavabata uyezve mune ramangwana vangada kuonawo zvirongwa zvakadai zvichiitwa munyika.
Hallo Marvelous, ungatifambe zvishoma nekuti nhare yako iri kumboita ichidzima dzima. Saka uyu wanga uri musangano wezuva rimwe chete chete. Hallo Marvelous. Hallo Marvelous, ndiri kukunzwa.
Musangano uyu wanga uri musangano wezuva rimwe chete nekuti sekutaura kwandamboita mangwana kuchange kuine misangano yeWorld Bank neIMF. Saka vanoitira ivo kuti vakaita musangano uyu wezuva rimwe chete vanogona kubatanidza makurukota ezvemari anobva kunyika dzamataura idzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous tichivimba kuti mangwana tinenge tichinzwa kuti zviri kufamba sei pamusangano mukuru weWorld Bank neIMF.
Aiwa, tinotenda rakanaka.
Tinotenda zvikuru. Uyu mutori wedu nawo Marvelous Mhlanganya uye ari muno muWashington DC, asi ari kuri kuitwa musangano negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nevamwe vekunyika dzekuchamembe kweAfrica. Vanhu vakawanda munyika vachiri vakangomirira kuvandudzwa kwedare remakurukota sezvakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamusangano wavakaita nevechidiki vebato ravo pamuzinda weZANU PF muHarare nemugovera. VaMugabe vakati vamwe vemakurukota avo vachachinjwa, vamwe vachitoburitswa basa. Pange pambotendererawo guva rekuti dare raizovandudzwa nhasi, asi hapana chabuda. Hatina kukwanisa kubata munyori wedare remakurukota vaMishex Banda sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. VaMugabe vakambotaurawo pavakabva kumusangano weUnited Nations kuNew York kuti pane mamwe makurukota avo aida kuvapidigura pachigaro nekuidza mitengo yezvinhu kuti vanhu vavapandukire. Mazuva apera pange painewo kukandirana makobvu nematete pakati pezvikwata zviri kunetsana mubato reZANU PF zviri kuda kutora chigaro chavaMugabe kana vachinge vasiya basa. Izvinosanganisira chikwata chinonzi Team Lacoste necheGeneration 40. Kuda kuvandudzwa kwedare iri kunonzi nevamwe kwakanangana nechikwata cheTeam Lacoste chinonzi chinotungamirwa nemumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vari kunetsana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, vanonzi vari kutsigira chikwata cheGeneration 40. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi, avo vanovawo mukuru weMedia Center muHarare.
Nyaya iyi ine chekuita nokuzvisana kuri mubato reZANU-PF maringe nekuti angazopinda pachinzvimbo chavaMugabe ndiani, kana kuri kuti vaMugabe vazobva.
Asi tichitarisa iyo nyaya iyi, vamwe vari kuti pamutemo zvinokwanisa kuti vaMnangagwa vabviswe paiswe mumwe munhu, vamwe vachiti zvinhu zvakaoma zvikuru. Munoona sei nyaya?
Pamutemo vanogona kubviswa nekuti mutevedzeri womutungamiriri wenyika pamutemo anobviswa pachigaro ichocho nomutungamiriri wenyika. Mutevedzeri womutungamiriri wenyika anofanira kuita iye anonzi serving at the pleasure of the president. Saka kana kuri kuti president ivo vanoapoinda havachazvikani nayo vanogona kuti ndochokwadikirwa kuoma kwazvo hako kungava kuchitaurwa nevamwe zvimwe kune chokuita nezvematongerwo enyika kuti kuri kuti vabviswa zvinogona kukonzera kusagadzikana mubato riri kutonga rezambia
asi zvekuvandudza dare remakurukota nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika zvingabatsira here
hazvinenge zvoenda nekuti kuvandudzwa kwacho kwaitwa nomutoo upi kana kuri kuvandudzwa kwakanangana nokuti zvinhu zvigadziriswe zvinhu zvine chokuita nekuti vemabhizimisi vazvikwanisa kuona kuti munyika mune mhepo dzakanaka zvekuti vakwanise kutanga mabhizimisi avo izvozvo tingazvifarira kana kuri kuti kuri kuunzwa vanhu vari kuuya kuzovandudza hwaro hune chokuita nezveupfumi hwenyika kuti huchinjwe hatingati aya mapolisi achinjwe aindirane nezvinodiwa nemainvestors nevamwe vakadaro izvozvo zvingabetsera asi kana kuri kuti kuvandudzwa kwokungoita kwakanakana nezvematongerwo enyika nezvemasimba ikoko kunogona kunge kusina zvekunonyanya kutibetsera
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNS Mudzengi vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, mutambo wechibuku Super Cup pakati peCapes United neShabani Mine wakagumira panzira zvitevera mhirizhonga yakaitika pamutambo uyu. Asi kunyange zvakamira zvakadai mune imwe nhau yemitambo, chikwata chenyika chemutambo werugby cheZambezi Cheetahs chakabudirira kuenda kumakwikwi e2018 World Cup. Michael Gariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo pakati peCapes United neShabani Mine wakagumira panzira apo vatsigiri veCapes United vakakanda zvinokuvadza munhandare mushure mekunge mubati wepembe vaThomas Kusosa vakaramba chibodzwa chakakandwa nakudzi Nyamfukudza. Panguva yakamiswa mutambo uyu, Shabani Mine yaive ichitungamira 1-0 nechibodzwa chakabva kuna William Mapfumo, asi mhirizhonga yakabaka apo vaKusosa avo vaive vakabata mureza vakataurira mubati wepembe vaPilani Ncube kuti paive paita kusandudzirana Nyamupfukudza asati anwisa chibodzwa. Izvi hazvina kufadza vateveri vemaGreen Machine avo vakatanga kukanda zvinokuvadza kuvabati vepembe kunyanya kuna vaKusosa avo vakarohwa mumusoro nebhotoro. Asi mimwe mitambo yemakundano aya yakaenderera mberi semarongerwo aiva akaitwa chikwata cheHarare City chichipinda mumasemifinari mushure mekukanga Black Rhinos 1-0 muRufaro Stadium nemugovera. Murairidzi weHaumain Kelvin Kaindu atarisana zvekare nemukombe wake wekutanga kubvira atanga kurairidza muZimbabwe mushure mekunge chikwata chake cheHaumain chakadambura chapungu 2-1 muAscott Stadium nemugovera. Zvakamira zvakadai, chikwata chenyika chemutambo werugby cheZambezi Cheetahs chitange chiri kumakundano e2018 World Cup gore rinouya, kunyange hazvo vakarohwa 10-7 neUganda makwikwi Africa Rugby Sevens muKampala mukupera kwesvondo. Zvikwata zviviri kubva kumakwikwi Africa Rugby Sevens aya ndizvo zvakabudirira kuenda kuWorld Cup, zvichireva kuti Zimbabwe yave kubatana neSouth Africa neNamibia kunomirira Africa kumaWorld Cup San Francisco kuUSA gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwi kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa kuda kuvandudzwa kwedare remakurukota nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kurudziro iri kubva kuZeki yekuti vanhu vanyorese kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei namba dzenyu paWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sachigaro wesangano reZEC amairita makarao vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana richinyoresa vavhoti, asi vamwe vanhu vakawanda vanoti havasi kunyatsoziva nezveurongwa uhwu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande nanditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mfufu 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya, iPVR abesesuswile ngayo, but benga rejesti ngoba kwa test indawo yakho ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani, so bengisesaba ukuphuza lokuyatshona khonale.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Uzulu wakobulawayo esithi kalalwazi olwaneleyo ngendawo zokubhalisela.
Ngomthetho we-National AIDS Council owe-stigma awuhambi awuhlali kahle. Uthi emuntwini onja okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayethule ebulenjini beTwitter.
Uzulu uthi akulabuvelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa umongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau esithi sebelungiselele ukuqala lolu hlelo. Uthi imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration eyokubhalisa abantu layo isikhona, kanti lezi sebenzi sezisendaweni zokubhalisela. Umakara ukhuthaze abantu ukuthi babuye lengwalo ezidingakalayo ezigoqela isithupha loba ugwalo lokuhambisa ipassport, incwadi elesiqiniseko salapho ohlala khona, iproof of residence ngesiNgisi, njalo kungaba incwadi ikagetsi le kumbe ucingo. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo seziveze ukuthi lokhe zingelalwazi olwaneleyo ngendawo lapho okumele zibhalisele khona. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamizi zakobulawayo zithi uhlelo lwe-BVR azilwazi kahle njalo aziluthembi ngoba luphethwe nguhulumende esebenzisa ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. I-BVR ijonge ukuphuma loluhlu lwamabizo abazaba lelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Umtshayeli wemichova ehamba phakathi kwedolobho isiya emalokitshini achiyeneyo uSipho Masina uthi akakezwa lutho nge-BVR.
BVR akangiyazi and bengingakazizwa bengekezwa ngayo vele ngoba le ndawo konke lapho ezirejisterwa khona angikwazi. mina ngagcina ukuregister ngo-2000 and bengakaregister anymore but ngilesifiso sokuvota kumbe okunye okukhozwayo ukuthi ngisho nasemsebenzini and into ezinjengama-newspaper into engalasi isikhathi sokubala nxa kuyukuthi but siregister ngecomputer akusoze kube lesitsotsi yini ngoba i-computer into eyekhwayo ukuthi bagcine sebaregistele abanye abantu abangekhoyo abanga-existi mina I think kuyabe ku-right ukuthi babuye ebantwini babuye bazobafundisa before baqalisa lokho bakwenzayo ngoba abanye vele ulwazi kasilalo lokuthi PVR yikuyini.
Iningi labasakhulayo selike lahlangana lodaba lwe-PVR ebulenjini laloba bengakabi lolwazi olujulileyo ngayo. Osakhulayo umnumzana Bekithemba Moyo uthe lokho engakabhalisi ukuvota ngenxa yokuthi indawo ebekubhaliswa kuyo ibikhatshana njalo uhlelo lo-PVR abaluthembi ngoba lusezandleni zikahulumende owaziwayo ngobutsotsi endabeni zokhetho.
Ya, i-PVR abeseswile ngayo but bengaregister ngoba kwathi indawo yakhona ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani so bengisesaba ukuphuza lokho yatshona khonale.
Omunye njalo osakhulayo othengisayo kosekusile unkosazana Gladys Dube uthi ufisa ukuthi afundiswe ukuthi PVR yona isebenza njani ukuze ethi nxa esiyabhalisa ahambe eselolwazi ngoba efisa ukuphatheka ekhethweni luka-2018.
Mina uhlelo lololo kuregister bengingakaluzwa kodwa isifiso sokuregister sokuthi ngivote ngilaso sibili ukuthi lungakungabakwazi ukuthi luregister nini ngapi ngiyahamba sibili ngeregister ngoba ngo-2018 ndesifiso sibili lami sokuyafaka uxa ngivote njengabanye.
Ilunga lenhlanganiso yezakhamiza kobulawayo e-Residence Association umnumzana Wilfred Mthombeni uthi yena useke wezwa nge-PVR kodwa akathembi ukuthi kuzakuba lenguquko ekwenziweni kokhetho.
Ye, sesizwile ukuthi kuzaqala ukumemetheka kokuregister ukubhalisa lapho ukuthi abantu bezovota. Uqala ngolwesibili. Mina nginjani ka-register? Kodwa ke ngilesifiso sokuthi ngihambe ngifinyelele ngi-register khonapho. Esikwaziyo nje ukuthi sokuguquka nge-PVR leyi sokutshintsha indlela ebesivele sibhalisa ngayo kuqala. Wawuphomba ukubhalisa nje kuphela kube ngakuthathi iminwe bengakukhangele okuningi. Kodwa ikhathesi sizwa kuthiwa sebeza kuthatha imfanekiso, sebeza kuthatha la fingerprints.
Osakhulayo unkosazana Nondudu Zonyathi uthi yena akakaze abhalise ukuvota kodwa lonyaka ufisa ukuthola ithuba lokuyabhalisa laloba engelalwazi nge-PVR.
Mina angikaze ngi-register for ukuvota ngoba angilalwazi lwakhona lokuthi kuqalisa nini ukuvota khona lokho ukuregister for ukuvota angilalwazi lwakhona. Le-PVR leyi angiyazi and information yakhona le asilalwazi lakho abakasitsheli ngakho asika kubone ngakho ukuthi khona sesingathi hayi singasukumela phezulu sihambe siyeregister kodwa mina ukuvota hayi ngiyafuna ukuvota sibili next year ngo-2018 andisoke ngiyekele ngezwa ngakho ukuthi kuqala nini ngizasukumela phezulu ngihambe ngiyeregister so that ngikwaniseke uya vote.
Abazi ngezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-technology abekhampani AHX sebephume lohlelo lukamakhalekhukhwini olwe-mobile app olutholakala ku-Google Play Store. I-app leyi ilama-PVR centers aselizweni lonke jikelele kodwa ilokhe ingakaziwa nguZulu. Obona ngamalungelo oluntu kwezokhetho wakobulawayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthi imizamo efana lale iyancomeka kodwa bekufanele kwenziwe kulesikhathi ukuze uZulu wonke athole ulwazi njalo kusenziwa nguhulumende.
Mina ngibona ngani ukuintroducer kwe-mobile application kuzasincedisa kakhulu ukuze sifinyelele osowethu ikakhulu abantu abatsha abayibo abakhanya bethakazelela ulwazi olutsha esingathi ngama-information technologies. Sizanelisa ukubana sithole information mayelana ngama-centers okuregister ukuvota.
I-commission ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisa ukuvota eze-PVR elizweni lonke jikelele. I-PVR iqale ukwenziwa ekuqaleni kukaMpandula kodwa izekhi simemethekisa uhlelo lolu ukwenzela ukufinyelela abantu abaningi. Indawo lezi zizabe zivuliwe langempela viki ukuze uZulu wonke athole ithuba lokubhalisa. Ibizo lomuntu osebhalisa lizaphuma endaweni eyodwa yokuvotela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Thank you.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayewethule ebulenjini be-Twitter esithi abanatha amaphilisi okwenqabela igcikwane le-HIV balako ukuhlanza behude. Iningi lithethe imbiko le ngendlela yokuthi uMoyo ubethuka umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngoba nguye osanda kugula wahlanza njalo wahuda emhlanganweni weGwanda ngenyanga edluleyo. Olwela ilungelo labalegcikwane le-HIV unkosazana Martha Tholana uthi lanxa uMoyo esaziwa njengomuntu olenkulumo elensiba zenungu amazwi kaMoyo la amethusile. Abanye abafana lomela inothone edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa baphendule uMoyo ngamazwi aqatha besithi utshengise ukungabi lonembeza. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo othi amazwi kaMoyo atshengisa ukungahloniphi.
Ungayivala kuhle i-tweet yakhe esayidini yakhe ibispecific entweni ayikhulumayo ngomuntu akhuluma ngaye. Ukuthi hayi bantu uthi yena wafakelwa kodwa ngimaybe yena le history yaziyo ngaya ngithi kodwa lokhu liyakubona yena ukuthi nxa umuntu ezele ekuma ARVs alokwenza ama side effects okuthi umuntu ahlanze owesisu simgijimise esayidi lakhe ngobe kubeka ngaleyo ndlela. But kodwa mase sikukhangela from iside yamalungelo nje kumbe ukuziphatha ebantwini kusuka kusinika ipicture yokuthi ungathi uyeyisa abantu abaphila lomkhuhlane wona lo yabo ende ngomthetho weNational AIDS Council owestigma awuhambi awuhlali kahle ukuthi ni umuntu onja ukuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Singeke sathi ubezibhalela nje engakhulumi ibizo lomunye umuntu esitsho njeni ukuthi amaphilisi la alakho kwenza lokho.
Uhlakaniphile siyamazi uMoyo uhlakaniphile kakhulu professor and bekafakanga ibizo ngabomu ukuthi esayidini lakhe uyamkhulula ukuthi hawu kati mina ngithe ubani njengoba ngithile ekuxaseni ukuthi hayi kuyaziwa ukuthi la amaphilisi alokuba la ma-side effects anjalo so uyakwazi ukuzikhulula sibethi hayi mina ngizange ngitsho umuntu. So lo osokumhlupha kumhluphani kanti okusesakeni yikho okuzizwelayo ingxenyeni osokumenza responde kusho ukuthi uyazi ukuthi ukhulunywa ngaye.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
UZulu uthi akulabubelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa uMongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo ele cabinet. UMugabe uveze ngomgqibelo ukuthi uzahlela kakutsha icabinet yakhe ngoba kulabanye abaphathintambo abangaqhubi kuhle umsebenzi. Uthe lokhu uzakwenza kuyona le iviki. Kodwa iningi lithi uMugabe kumele laye ehle esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kakuhle kanti njalo seluphele. Ingcwethi zithi abaphathintambo abalakho ukulahlekelwa imisebenzi yilabo abakucele eliloyisa ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikamongameli Mugabe elethimu lakosti. Zithi njalo abakucele elilwisana lelikamnangagwa ele G40 balakho ukuphakanyiswa bafake esikhundleni eziphezulu okugoqela unkosikazi Grace Mugabe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Dumisani Nkomo.
Mona zandi kungathinde kakhulu lapha bakuhlangothi likamnangagwa ongabe ugoqela yena umnangagwa ngokwakhe ongabe ugoqela uprovincial affairs minister Rola Fezu abengikho ncube engxanyelo lomushowe lodogora. Mona zandi bona lapha engxanyelo bengahamba ngbe bengatshintshi bebangadimoto kusukela kumnangagwa ngokwakhe kusiya ku Abenico Ncube kusiya ku Chris Misho engxanyelo dokora bori dokora engxanye bexhotshelwa nje incompetence.
Ubaba Jonathan Moyo bakhona abathi engxenye ulakho ukubiselwa ku information ubona kusenzeka yini lokho?
Yeah, ikho ngisithe engxenye ungakhipha umshowe umoya ngihamba kwi-information umbe pronyotwa enike inye umbe inye phezulu.
Khona ukutshintshwatshintshwa kwekhabhinethi okukhangelelweyo lokhu ubona kuqeda na ukudlephana esikubonayo phakathi kwe-Lacoste le-G40?
Akusezokuqede ukudlephana nje kuzenza ungakhanyi kuwe sobala kodwa kuyaba wese ngoba laba abakhitshiwe bazazonda kakhulu kodwa mane zani umongameli nomkakhe babefisa ukutshengisela amandla abalawo ukuthi yinto esilamandla. Xa ukhumbula ukuthi umjiro wakhitshwa njani kwangena umuntu owayecabangela ukuthi umjiro engakhitshwa. So kwezombusazwe bezomba abangazwe bathi anything is possible. Nonangagwala yagcine engasova isipriestin kumbe bemthathele ukuba ngu-justice minister enxebeni ukuchinamasa or something. Kodwa mbona sibili kungenzakala ukuthi either bemthathele i-justice ministry kumbe bemthathele i-vice president ngokwayo kungenzakala lokho.
Bengamsusa uMnangagwa akusoze kube yikho na ukudabuka kwebandla leZANU PF phakathi?
Kungaba yikudabuka kweZANU PF kodwa ndikhumbule ukuthi sasitsho njalo ngesikhathi sikamjuro.
Alubana exotshiwe manyathelo bani angawathatha uMnangagwa nxa ekhona?
Hayi, inxeba amnika enye isecurity angatshintsha nalo sekeremayi enxaye kungenzakala ukuthi usekeremayi umbu amayi wenalo uGrace ebepronyothwe bona zani yibo abangani bengaphronyothwa inxa ebiselo ku-security ministry kumbe bamgcine ngu-vice president kodwa ngesela-justice ministry ngoba i-justice ministry yekhanda imithetho iqatheke kakhulu bona zani inxa ibengamthathela yona le oversight over i-justice yokhanda imithetho.
UMnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kulife Talk lamhla sixoxa ngokufuna ukwenziwa ngumongameli Robert Mugabe othi ulakho ukuguqula idale lakhe labaphathi ntambo i-cabinet kanye lokukhangela uhlelo lokubhalisa ukuvota oluqalisa kusasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Kulabantu abalithumi lambili abagalule emfuleni weNaf osemngceleni weMyanmar leBangladesh izolo ngemva kokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abedlula ikhulu abakade bebalekela kweleBangladesh besuka kweleMyanmar ngemva kokuqhamuka kwempi yomdeni.
Abalwisana lohulumende wakwele DRC sebe besekelwa ngurhulumente wakwele Uganda bavikwa behlasele inkamba yabebutho kwele DRC babulala ilunga leviyo lebutho lomanyano wamazwe omhlaba ele-United Nations kulimale amasotsha ambalwa. Lokhu kuphume embikweni oyethulwe libutho le-United Nations namuhla.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo kungenye yemikhuhlane eqhubeka ibandlululwa eZimbabwe kusukela ezabelweni la kuzo zonke inhlangothi kubangelwa ukusilela kolwazi kanye lenkolo uZulu azilandelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kubikwa kungokunye kokuphazamisa inhlelo zokulwisana lokusabalala kwemikhuhlane engathelelanwayo efana lokwengqondo. Ngenxa yalolu bandlululo, iningi liphetha lisehluleka ukuyadinga usizo ezibhedlela lapho sebegula, ikanti kuludubo olunganakekelwa nxa luthe lwaziwa isikhathi sesekhona. Umsekeli womqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yabodokotela abangela mingcele eMedicine Sans Frontières MSF, umnumzana Emerson Gono, uthi kungalesi sizathu bakubona kumqoka ukusebenzelana loZulu kwezokulondolozwa kwabalemikhuhlane yengqondo. Lokhu uthi bekwenza phansi kohlelo lwe-Community Mental Health Model of Care kumaklinika alitshumi nantathu.
People lack understanding.
UZulu ulokhu engaluzisisi lolu dubo lwemikhuhlane yengqondo. Ziningi incazelo abalazo njalo lenkolo abalazo. Ngenxa yalezi nkolo kanye nokubandlululwa kwabatholakala benemikhuhlane yengqondo, besihlangana lenkinga zokuba bephuza ukuzadinga usizo ezibhedlela usukhulile umkhuhlane. Lapho sebephumile ezibhedlela ngoba sebengcono, basuke benganathi imithi yabo ngendlela kubangelwa yilokho kubandlululwa walo mkhuhlane.
Unkosikazi Sandra Ndiweni ngomunye wabongikazi abafundela umsebenzi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yengqondo esebenzela kobulawayo.
Inkinga ikuthi nje thina abantu abamnyama sisuka sibe le ndlela yokucabanga ethiyona umuntu ma egula mkhuhlane yengqondo uyabe kwiindaba zakhe. Abantu bakuthatha njengokuthi mhlawumbe kukhona icala lenzayo, kumbe usendo lakhe kukhona umuntu okumnywa wenza enye into eyenza ukuthi kube lo muntu osuka amsebenze ngokwesintu. Singabantu abamnyama asilakholwa ngezifundo lezi ezaphezulu ezikhuluma ngokuthi imikhuhlane yengqondo uqalisa njani, kwenzakala njani.
Uncome indlela esisungulwe ngabe-MSF yokusebenzelana labalemikhuhlane yengqondo bekuzabelo zabo, athi ngenye imizamo ezophathisa ukulwehlisa ubandlululo.
Uhlelo lolu uhlelo oluhle kakhulu, ngiyalamukela ngezandla zombili ngoba lokhu kuzayenza kube lula ukuthi sisebenze ngomphakathi.
Unkosikazi Thokozile Ngwenya ngumatron esibhedlela seNgutsheni Hospital kobulawayo ulandisa ngengozi yobandlululo.
Emsebenzini lasemakhaya lapha bavela khona, abantu kabawamukeli umkhuhlane wengqondo njengeminye imikhuhlane yonke, babone ngani into eyangisayo. Abanye benze okokuthi umuntu lomkhuhlane wengqondo uyavalelwa, atshone ekhiyelwe endlini angaphumi phandle, omakhelwane babengakwazi ukuthi lapha endlini kulo muntu ogula umkhuhlane wengqondo.
Luqhubeka lukhula lolu dubo lokubandlululwa kwabatholakala bele mikhuhlane yengqondo elizweni, kubika unkosikazi Ngwenya.
Umuntu ole-BP kumboletshukela uyakhuluma nje publicly ukuthi usayathatha amaphilisi ame-BP, uthatha namaphilisi ame-shukela, but womkhuhlane wengqondo kungani kuyinto eyangisayo efihlekileyo, angeke kuthi bhadla phakathi kwabantu. Nxa kungama-social problems baxoxisane phansi endlini e-grassroots level, bancedisane.
Abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngalolu bandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo elizweni. Umsekeli womqondisi ohlangothi olubona ngezempilakahle yengqondo lokusetshenziswa ngendlela engayisiyo kokudakayo, unkosikazi Shelly Dorcas Sithole, laye ulandisa ngalolu bandlululo.
Kulo bandlululo kubantu ababulawa umkhuhlane wengqondo okudlula abantu ababulawa ngeminye imikhuhlane yomzimba. Angazi ukuthi abantu indaba befuna ukwehlukanisa imikhuhlane wengqondo lomkhuhlane womzimba. Ingqondo isemzimbeni wani omuntu, but ubona bezama ukwehlukanisa umkhuhlane wengqondo lomkhuhlane umuntu angabulawa yi-BP.
Unkosikazi Thole uveza ukuba okungaziwa nguZulu ukuba kulobudlelwano phakathi komkhuhlane wengqondo leminye okubalisa isimo sokuba umuntu legciwane.
Ubudlelwano obukhona lomkhuhlane we-HIV AIDS lomkhuhlane wengqondo yikuthi wena unje ngingakutshela namhla ukuthi ubanjiwe ukuthi u-HIV positive. Kanengi almost 90% uyadana. Ekudaneni khonokho kuya ngawe ukuthi umzimba wakho udana kwakhona ekuthatha njani.
Ngenxa yodubo lobandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo olutholakala lasemisebenzini, bayakhuthazwa abamankampani ukuba basungule inhlelo zokubanakekela. Lesi sicelo sihambelana lokuthiwo yindikimba yalonyaka yosuku lapho kunanzwa khona ezempilakahle yengqondo olwe-World Mental Health Day, yona ethi Mental Health in the Workplace. Abezempilakahle babika ukuba oyedwa phakathi kwabantu abane, 1 in 4 eZimbabwe, batholakala behlaselwa yimikhuhlane yengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abaphathi ntambo ababona ngezemali emazweni abalisa ele Angola, ele Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia le Zimbabwe basemhlanganweni welanga elilodwa esigodlweni seMelika iWashington DC. Lapho abahlaziya khona indlela ezintsha zokuthuthukisa ezenotho. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso yeMFMI eZimbabwe limelwe ngumnumzana Patrick Chinamasa, umphathintambo wezemali. Njalo umhlangano lo ungenwa ngosibalukhulu bamabhanga amazwe womhlaba. Sixoxe lo programs manager wenhlanganiso yeMFMI uSipho Makamba.
Lapha sibe emhlanganweni ngisebenzele i-organization okuthiwa yi-MEFMI. Umsebenzi wethu ukunceda ukusukumisa i-knowledge engathi lama-skills ebantwini ukuthi babekwazi ukwenza i-management yezenotho yelizwe. So kathesi sibuye lapha sile board meeting njalo besile forum ebesiyenza lapha besishare i-knowledge nje with abantu from all over Africa about infrastructure financing.
Ye, nxa likhuluma nge-infrastructure financing kuyini khonokho?
Sikhuluma ngokufinansa izinto ezinkulu ezinjenge-power, amagetsi, ukwakhiwa kwama-bridge, ukwakhiwa kwemigwaqo and ama-projects amakhulu and usually athatha isikhathi eside ukwenza. Big amount njengokuthi nje nxa singenza umzekeliso ngezinto zasekhaya, big projects like Kariba Dam or projects like building a road maybe from let's say esuke Plum to ziyengena ngathi eMtare or Harare or any other way, and then power generation, not just the solar which is enough for household, isenziwa ilayitha ngama-gates a-generated from obulawayo khonapho isidide ukuthi avele ngaphi e-Caribbean and all those spots.
Ye, nxa sikhangela-ke kulabantu abaningi kanganani abavela eZimbabwe emhlanganweni lo?
Bebekhona abavela e-Ministry of Finance, abavela kwe-Economic Planning, labavela ku-Central Bank.
USipho Makamba ngu-Programs Manager wenhlanganiso ye-MEFMI.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City uMandla Mpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba bafinyelele ukuyadlala ku-final ngemva kokuphumelela kwabo esigabeni se-quarter final ngempelaviki edluleyo. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu lebulawayo City lifinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yenkezo yeChibuku ngemva kokunqoba ileyada Stars nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngesonto. Loba benqobile abafana bebulawayo City badonse kanzima ukuze bachaya beyada, kodwa umqeqeshi weqembu lebulawayo City uMandla Mpofu uthi indlela abadlale ngayo ngokuzimisela imupha ithemba lokuba bengafinyelela kufinali yalo mncintiswano.
Ngibona ngani namhla le ababiza ukuthi i-fighting spirit namhla yiye ewine igame le, because abafana I think balwile kakhulu. Lapho sesikhona akusela ngendlela sesikhangelela ukuthi singaphusha sesiyafika abayithi final, and then kuzabonakala ukuthi kuza phethani khona kahle.
Amanye amaqembu lawa aphumelele kumidlalo ye-quarter final edlalwe ngempela viki edlileyo ngagoqela ele Harare City, lona elinqobe le Black Rhinos nge-1 kanya ngomgqibelo, kanye lele Haumine lona elitshaye leChapungu nge-2-1. Iqembu lesine lizaphatheka kusigaba se-semifinal kumncintiswano wenkezo yeChibuku lizakwazakala ngemva kokuba inhlanganiso ye-Premier Soccer League isithethe isinqumo ngomdlalo ongasafikanga emaphethelweni obuphakathi kweqembu le-Japan Mine kanye leqembu le-Capes United. Lo mdlalo umiswe ngemva kokuba sekulobudlwangudlwangu, abalandeli beqembu le-Capes United sebephosela izikhali enkundleni becunulwe ukuba umsekeli kaNompembe uThomas Kusosa ethe umgadli weqembu le-Makepekepe uJohn Juwawo uhlohle okungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi iqembu le-Japan Mine belikhokhela nge-1 kanya kule mizuzu engama-20 umdlalo ungene uhlandla lesibili. Lokhu ngokwesibili kuba umdlalo ungafiki emaphethelweni kuhle kumncintiswano walo nyaka, njengoba kuhlandla lakuqala iqembu le-Chicken Indicala le ukudlala ngemva kokuba iqembu le-Yada seliphiwe umbikwa umdlalo usuvele uzusiyafika komlindi uyagcina. Inhlanganiso ye-PSL idlilisele iqembu le-Yada phambili yajezisa ele-Chicken Inn, lona elihlawuliswe $2,000,000, ikanti njalo ngomnyaka ozayo alisoze liphatheke kulo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukuba lokhe zingelalwazi lohlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV sezisole umnumzana Jonathan Moyo ngamazwi ayethule enkundleni ye-Twitter.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Lo ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.